Ndopa ah kasango paisa una momzangu uzakachenda ponuda ah I'm going to sideline my hoes angu anakamchirai text your father like manandakupirai azipatini manandakupirai paspeto pane marienda kusirai tsvagirai kuno manandakupirai manandakupirai hanzi repairing as a fee ndikati okay ngatichiita deal ini ngati ngatichudza vanhu iwewe make shows yadeda mbiri cause with the love if you broadcast congrats but if you try to hide it pamwe tozvibata Sana mai nini vamwe tozvikwata Ana site ingi vakafuna kwata Wanandakupirai Hapana zvamaona tafamba kuchinaya Father nemiwo muchinyanya Darima ndarima Vanozviketa ukaripa izvozvo Pamwe dombotea nemasoko Pamwe bato pepa dariva Wanandakupirai Father wanandakupirai Wanandakupirai Azipatini wanandakupirai Paspeto pane marienda kusirai Tsvagirai kuno wanandakupirai